Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingayo lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu gunyana 1 2017 makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
But mwadaroka chivane zvuru kunanga munhu zvakadaro chivi kana mabhunonga asinga azvidi ndokusaka vakaisa murawo wenzu witchcraft act. Yoku nanga munhu kuti uyu mawitches uyu muroi uyu muroi
Mutungamiri wenyika va Robert Mugabe vanoramba mashoko ekuti vaemasoni munangagwa vakaisirwa muchetura
Mishina yatakataura iye kuti inofanirwa kunge yasvikamusuwa 31 August iri 400 kits tanayo yakasvika in terms of the contract
Amai Rita Makarau vanovesa chigaro wezeki vanotumimwe michina yekunyoresa vavhoti yapinda munyika. Dare repamusorosoro remukinya rinoti sarudzo dzemutungamiri wenyika dzemunyika iyi dzakaitwa mwedzi wapera ngadzidzokororwe sezvo dzisina kuitwa zvakanaka. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC Amai Rita Makarau vanoti mimwe michina yekunyoresa vanhu kuti vavhote yasvika munyika uye vave kutanga urongwa wegadziriro yekuumba gwaro idzva revavhoti nekudzidzisa vanhu vachaita basa iri. Amai Makarau vaudza Studio 7 kuti vari kufara kuti kambani yavakapa basa yakwanisa kuzadzikisa zvayakavimbisa. Ngatinzwei hurukuro yavaita na Blessing Zulu Studio 7.
Ndingatange nekuda kuzivisa vanhu kuti mishina yatakataura iye kuti inofanirwa kunge yasvikamusuwa 31 August iri 400 kits tanayo yakasvika in terms of the contract saka tiri kuda kutenda velakutoni kuti at least vatirakidza kuti vanokwanisa kushanda nesu vachiteedzera zvatakawirirana navo taakuchigadzirisa kuti tidzidzise vanhu vedu vatinoti mamaster trainers kuti vadzidziswe kushandisa mishina iyoyo nekuti ivo vazoenderawo mberi vachidzidzisa vamwe kuti mishina iyo inoshandiswa sei basa rero rochibva razotanga
saka zvinotora nguva yakareba zvakadii kuti mudzidzise mamaster trainers aya
mamaster trainers vachadzidziswa kubvira musi wemuvhuro musi wa 4 September kusvika kuperawo kunoita vhiki iroro tapedza kudzidzisa mamaster trainers taakuchivatarisira kuti ivo vochienda maprovinces avo vochinogadzira urongwa hwekuti vadzidzise vanhu vakanyoreswa mabasa provinsi yega yega zvichitorawo kuda rimwe svondo zvichienda nekuti provinsi iyo yakakura sei iri kudzidzisa vanhu vakawanda sei
ko kunyatsotangisa kuti matanga urongwa hwekunyoresa vanhu kunotanga rini
tichaadzivisa veruzhinji kuti iye zvino taakuchitanga chigadzirirai iye zvino hatisati taane mazuva atakatarisa atakatara pasi kuti tinotanga musi wakati nekuti takamirira ma 2600 kits and the tower of the asatawe
kochi chiri kuita kuti mamwe acho anga achitinonokei imanga makabhadhara mari dzacho dziri kudiwa
ndo manyorerano atakanga takaita pasi nekuti kana uchiri kuyeuka pekutanga tanga tichatanga kutaurirana nenhuvanhu velakton takanga takabvumirana isu kuti vanotipa 1500 kits chete asi tazoona kuti nguva yedu inenge yatiperei taakuda makits akawanda kuti nguva yacho yedzokeri mumashure yatiri kushandisa takazopanidzira makits ndoku asvitapa 3000 saka makits aya anenge achigadzirwa imwe chete imwe chete ichinyatsoongororwa kuti iri kushanda zvakadii saka ivo vanodawo nguva yakati rebei kuti vagadzire makits iwayo nekuzoatumira kubva kwavari kuatumira kubva kuhong kong kuti auye kuno
asi kuri kuti machitanga zvino zvinhu zvese zvaapo mungatore nguva yakaita sei kuti munyo nyorese vanhu
kuti tinyorese vanhu atimboda mwedzi iri tichinyatso nyorese vanhu ivo vanhu vachinyatso uya asi takangofunga kuti ngatitore mwedzi miri nechidimbu kuti tinyorese vanhu tinyatsopedzeredza vanhu vese
mubvunzo wekupedzisira Justice Makarao tiri kuona kuti dare repamusorosoro kenya rati sarudzo dzakaitwa kunyika idzi dzokororwe pane chingadzidzwe nezimbabwe here
Zimbabwe ngaidzidze kuti kana ichiita zvinhu zvayo zvinhu ngazvingoitwa nemazvo pasina kubiridzirana pastage yega yega tinoda kutobvira ipapo patiri kunotanga kunyoresa kuvhota tinoda kuita zvinhu zvedu zvese pachena sezeki kuti onai manyoresero atiri kuita kana pane patiri kukanganisa idzai matirakidza iko zvino tichiri kuno kwesarudzo kwete taakumberi kuti apa zeki munenge muri kukanganisa dai madai 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 tobva tangochigadzirisa pane kuti tozomirira taakumberi kana tazosvika zvakare musarudzo ngadzingofamba mune zvakanaka uyo anenge achidiwa nevanhu ndiye ahwini kwete kuti anenge achibirira vanhu kwete
Sachigaro veZek, Amai Rita Makarao, vari parunare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti vanogona kusungisa vanhu vavanoti vari kuvapuma uroyi vachikurudzira vatsigiri vebato ravo reZANU PF kuti vabatane vasiye tsika yekurwira masimba. Mutoro wedu enhautaura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Nyange hazvo pange pane kufara nekutamba kune vakawanda vange varipo pamusangano pakati pavamugabe neveboka rechidiki rebato reZANU PF zvange zviri pachena kuti makakatano ari mubato iri ari kuenderera mberi. Vamugabe vatorawo nguva yakareba kutsanangura nezvekurwara kwemutevedzeri wavo vaemarson Mnangagwa vakatiwo vamunangagwa vaive vasina kupiwa muchetura sezvakataurwa nevakawanda mushure mekurwara kwavo vamugabe vati zvinorwadza kuti pane vanhu vakavapuma uroyi mushure mekurwara kwavamunangagwa vakati vanhu vakadaro vanogona kusungwa pasi pemutemo unorambidza kupuma vamwe uroyi
but mwadaroka chivanezuru kunanga munhu zvakadaro chivi kana mabhunonga asinga azvidi ndokusaka vakaisa murawo wainzi witchcraft act yekunanga munhu kuti uyu mawitches uyu muroyi uyu muroyi
vamugabe vativo vakagara pasi nachiremba wavamunangagwa vachiziva nezveurwere hwavo
vamunangagwa va vakazodawo kuti ini ndive neruzivo rwokuti vakatambura sei vakazobatsirwa sei saka chiremba wavo wakauya about 3 or 4 days akanditsanangurira zvakanakisisa takagara 1 hour more kustate house nadoctor wavo kuti avari munangagwa vava patient wangu for 20 years vachiti kana iri food poison yakati ine ma kana iri nyama inokupa toxin yakasiyana siyana muriwo wakati unokupa toxin matoxin saya ndo mapoizonza aya anobva kune zvizvi zvikada zvakaunda hanzi takatora zvose apana tichiende tichitasa muropa aiwa apana food poisoning yakavapo
kunyange hazvo zvizvarwa zveZimbabwe zvinofungidzirwa kuti zvinodarika mamirioni matatu zviri muSouth Africa vamugabe vadzokorora zvekare kushora vaimbo vemutungamiri wenyika iyi muchakabvuva Nelson Mandela vachiti vakasiya upfumi huru mumaoko evachena vatema vasina chouviri Amai Grace Mugabe, avataura vamugabe vasati vataura, vati kunyange hazvo vakuru vakuru veZANU PF mudunhu reMidlands, vachiramba kuti mune makakatano ekurwira masimba, ivo havagutsikane, nekuti vanoziva kuti vamwe vevanhu vari kuvanyomba, ivo pamwe navamugabe, vanobva mudunhu iri.
Mudirwero ndivai mai venyu, ndikurayira kuti ndediwe, vana vadiki vanokupirira kutuka vamugabe hauwani kukomborerwa mumhuri yako, hauwani kukomborerwa muMidlands.
Paapiwa mukana wekunzi vaite slogan pasati patanga zvekutaurwa vamunangagwa avo vanonzi ndivo mukuru wechimwe chezvikwata zviviri zviri kurwira masimba muZANU PF vatambirwa neruzha rukurusa rwemururu nemiridzo. Ndaka mirira Studio 7 Mugweru, ndini Taura Ishava.
Dare repamusoro soro remukenya nasi rarasa zvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika dzakaitwa mwedzi wapera. Idzo dzarinoti hadzina kufambiswa zvakanaka richiti dzimwe sarudzo itsva dzinofanirwa kuitwa mukati memazuva ya 56. Sarudzo dzemwedzi wapera idzi dzakaona mutungamiri wenyika ari pachigaro vaUhuru Kenyatta vachikunda vaivapikisa vaRaila Odinga. Asi vaOdinga vakabva vakwira kudare vachinyunyuta vachiti sarudzo idzi dzakanga dzabiridzirwa zvemhando yepamusoro uye vachiti michina yesarudzo yakanga yakanganiswa mashandiro ayo. Vatongi vedare iri vana vatenda kuti sarudzo idzi dzidzokororwe asi vaviri vachipikisa. Vachipa mutongo wavo mukuru wevatongi Chief Justice David Maraga vanonzi vati pachitariswa umbo hwose huripo vagutsikana kuti sarudzo idzi hadzina kuitwa pachitevedzerwa bumbiro remitemo yenyika iyi. Mukuru wesangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI amairinda echipfunde vhavha avo vakaongororawo sarudzo idzi vanoti zvaitika muKenya izvi chisionekwi mudziwebwe uye zvinoratidza kuti matare avo achiri akasununguka. Aka ndeke kutanga muKenya uye Afrika yose kuti zvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika zviraswe. Tabata amai chipfunde vhavha kuti tinzwe zvizhinji.
Izvi hatisati tambozvinzwawo. I think zvinoshora kuti vane judicial independence yekuita machecks and balances kuti zvinenge zvaitwa uye zvemutemo ukatadza kuteedzerwa nema procedures zvinobva zvakanganisawo sarudzo. Zvapakuti sarudzo iyoyi nemaresults aito nullified.
Zvinosiya papi sarudzo dzinoitwa muAfrica?
MuAfrica kana kuti nzvimbo dzakawanda izvi dziri kunze kweAfrica hatisati tamboona president achinge asarudzwa, particularly sitting president onzi koti dzaita over 10 nullify maresults. Saka ndatoti izvi hazvika zvatomboitikawo, zviri historic, hatisati tamboonawo zvakadai. Zvinoshovawo kuti tiri kumechua nedemokrasi kuitira kuti kana makomishini kana kuti ingave executive vange vachiziva kuti vakakanganisa zvinhu kunenge kunewo judiciary inouya ichigadzirisa.
Izvi zvinosiya papi masangano zvikuru ekunze anoonekwa kunge anoteedzera utongo hwejekerere akanga ati sarudzo dzakachena?
Maobservers neni ndandiri umwe wacho zvatakatarisa zvanga zviri zvepapolling station. Asi ukatarisa judgment iyi yanga iri kuti komishini yatadza kuteedzera mutemo, yakashandisa maillegal processes. Saka ndeyekuti vanoobserva vachiita up the processes kuitira kuti kunge anive magweta anoongororawo kuti mitemo inoteedzerwa here, mainternational standards anoteedzerwa here. Ende chimwe chinhu chandinoona ndechekuti maelections aakuita very technical, kwaakushandisa technology. Zvazvokuti rava dambudziko kumaobserva kuti vangoenda achinoobserva sezvavaita. Asi zvava zvakanaka kuti dai vachikwanisawo kuita maobservers anonzwisisa izvozvo zvokushandiswa kwetechnology, sezvo makaona kukinya kwakashandiswa technology dzakawanda dzenhando dzepamusoro.
Tingaona zvakadai zvichiitikawo here muZimbabwe utongo hwakadai?
MuZimbabwe I have to see zvakadai zvichiitika. Saka zvinhu zvatakatarisirawo zvatinotoshuvirawo kuti dai zvichiitika muZimbabwe nemune dzimwe nyikawo kuti pane judicial independence kuitira kuti sarudzo dzisaona anhu achigunununa. Ende vaanenge vagunununa chero vakaenda kukoti zvinge zvinokurumudza kugadziriswa, because dzimwe nguva tinoona mapetition anotora 5 years, nguva inenge yatopera yekuti toita kutoenda kunext election zvisati zvatombonzwikwa pamakotsi. Saka zvakanakawo kuti dai vane nhumwa dzavo dzoendesa kukoti dzoterwa nguva iripo, uyezve independence yejudiciary inge iripo, vanhu achinyatsokutsikana kuti hongu panenge pachikorwa mutemo ngazvigadziriswe sezvaitikawo kukinya izvozvi.
Vanga vari mukuru wezesini amairinda echifunde vhavha vari parunhare neStudio 7. Zvichakadaro, bato rinopikisa reMDCT raburitsawo gwaro rekuti rinotambira zvabuda mudare remuKenya izvi richiti sarudzo dzinofanirwa kunge chiri chinhu chinopa vavhoti mukana wekusarudza wavanoda vakasununguka pasina kubiridzirwa kwesarudzo. Izvo zvatsinirwawo nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition, iro raburitsawo gwaro rekupembedza mutongo wedare repamusorosoro uyu richiti rinoshuvirawo kuti Kenya ichadzokorora sarudzo idzi murunyararo.
Thank you.
Munyori mukuru wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda vamiswa pamberi pedare muHarare nhasi. Asi nyaya iyi yaendeswa mberi sezvo vati vanoda kuti iendeswe kudare repamusorosoro. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wesangano iri vaDouglas Mahia.
Yapfuudzirwa mberi kusvika pachipiri I think ndiwo musi wa5 here. Nekuda kwekuti takanga takakumbira dare kuti zvaive nani kuti nyaya iyi iende inotaurwa kuConstitutional Court tione kuti nyamhosva dziri kupomerwa idzi imhosva dzinganzi imhosva here, nekuti inyaya dzengano yakaitwa nevanhu vemuZimbabwe. Zvatakararama matiri isusu, zvatinoziva ndo zvaiitika, zvatakaronga nyika tisati taanaye kuti ndo zvatinoda nemamiriro azvo kuti pana taane nyika tichazoita sei. Saka torambidzwa kutaura pamusoro pemasoko iwayo here. Zvazvinoreva ndezvekuti kuchapedzisa kusina zvinotaurwa pamusoro paizvozvo. Kwaakutaurwa zvakaenda kunodzidzwa nevakaenda kune nyika dzevarungu vakauya vaane madhigirii. Nhasi ndivo vaakutungamirira musangano, nhasi ndivo vaakutungamirira muhurumende.
Zvii chaizvo zviri kupokanwa nazvo zvaita kuti mude kuenda kudare repamusorosoro?
Zviri kunyanya kupokanwa nazvo inyaya yekuti pane here munhu ari munyika anorambidzwa kutaura pamusoro pezvingava zvakashata kana kuti zvinoonekwa sezvisiri izvo kana zviine chokuita neupenyu hwake zvaakaita iye. Ndo nyaya yatirikuedza kutsanangura iyoyo. Munhu wese anofanira kutaurwa, kana ari murefu, kana ari mupfupi, kana ari mutete, kana akapinda musangano nezuru, kana ari kukanganisa kurondedzera nhoroondo yehondo yechimurenga. Isu tiri suvarwiri worusununguko tinofanira kuva nemvumo yokutaura pamusoro penhoroondo yehondo yechimurenga, nokuti ndisu takaita nhoroondo iyoyo. People and people alone are the makers of their own history.
Saka ivo vaMatema Danda varipi parinhasi?
Handinyanyi kuwanzotaura kuti varipi kwavari chaiko, nokuti zvaakutinetsa kuti mweya uyu mweyai uri kuda kutipa upenyu here kana kuti uri kuda kutitorera upenyu. Asi chandinga kuudza ndechekuti variko ende vari kutongwa vachibva vokumba.
Mutauriri wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vari parunare muHarare neStudio 7. Makateerera kunepenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930, kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Uvandu hwevanhu vafa zvichikonzerwa nemvura nemafashamu eHurricane Harvey kuchamembe kwakadziva kumabvazuva kwedunhu reTexas reHarris. Munovendimo mune guta reHouston wakwira kusvika kumakumi matatu nevapfumbamwe, apo mafashamu akakonzerwa nedutu mupengo iri ave kutanga kudzikira. Chikwata chemagandanga chairwisa muColombia chichitevedzera dzidziso yeMarxist cheRevolutionary Armed Forces of Colombia nhasi chazviparura sebato rezvematongerwo enyika risingaiti zvehondo uye nezita idzva rekuti Common Alternative Revolutionary Force. Mamwe madzimai ekumakuti mudunhu reMashonaland West ari kurarama zvakaoma nekutengesa uswa hwekupfirira dzimba. Bhizimusi ravanoti rave kuvawanisa mari shoma zvichienzaniswa nenguva yapera. Ata Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Madzimai aya anosanganisira vechidiki nevakuru anoti bhizinisi rekutengesa huswa rinorwadza sezvo vachifamba mitinhu yakareba kunotsvaka huswa. Vanoti kunyange hazvo vachiwana huswa uhu pachena vanobhadhara mari yekuti hutakurwe kuti huuye pavanotengesera pedyo nemugwagwa unobva kuHarare uchienda kuChirundu, apo hunoonekwa nevanhu vakawanda. Amboya Chenai Mazi, ava vave nemakore 15 vachitengesa huswa, vanoti huswa huchabhadhara senguva yakare apo vakatanga. Vanoti vanhu vakawanda vakatenga mombe nekuendesa vana kuzvikoro nemari yekutengesa huswa. Amboya mazi, vanoti pari zvino vave kufa nenyota makumbari mumvura, sezvo vaine huswa hwakawanda asi hapana ari kuuya kuzoutenga. Amboya mazi vanoseka vanhu vanoenda kwavari vachida kutenga huswa nechikwereti, vachiti havana kumbozviita mukutengesa kwavo kose.
Apa pane umwe bvaya ari kutaura kuti hanzi kudzai vanhu, ndiri kuuya kuzotaura vanhu, titaurirane, titore huswa nechikwereti.
Izvi zvinotsigirwa naMai Snodia Mberemu, vanoti mazuva ano huswa huchabhadhara hwave kutengwa nemutengo wakaderera sezvo vanhu vasina mari munyika.
Izvi zvinhu zvokuti kungochovha nguva yekuti wose vanhu hatikwanisi kuramba takagara. Kuti nditi ndingakwanisi kudzokera kumunda. Nini handionese kuti dambudziko rekuti ndisagone kudzokera kumunda. Nekuti kumunda tinotarisa kuti tinoda mbeu, ndinoda fertilizer, ndinoda geje kuti ndirimire.
Asi mumwe mudzimai wechidiki, amai Senzeni Mavata, vakatanga kutengesa huswa makore ano, vanoti ane ganda ane nyama hazvienzane neasina, nekudaro vachashingirira kunyange vachiwana mari shoma.
Hatikurarama nazvo zvedu haikona kunyanya. Haikona kunyanya. Apa tiri kurarama nazvo nokuti kana tikatengesa, toda kunotenga fekuya tikatenga bhegi 1, topinda zvemusango, tocheka.
Madzimai anotengesa huswa aya anoti munguva yakare vanhu vaibva kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika vachiuya kuzotenga huswa hwekupfirira dzimba dzavo, zvikuru sei vagari vemarokesheni epakati nepakati anogara vanowana pamwe nenzvimbo dzekutandarira. Vanoti zvinhu zvichiri zvakanaka munyika, zvizvarwa zviri kuZambia zvaiuya munyika kuzotenga huswa nemari yakawanda sezvo vaitenga vari muzvimapoka. Ndakamirira Studio 7 kumakuti, ndini Ata Chigoriwa.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika mune dzimwe nyika dzemuAfrica uye muYemen. Vanhu vanosvika mamiriyoni makumi maviri muYemen, Somalia, South Sudan uye kumaodzanyemba kwakadziva kuchamhembe kweNigeria vanonzi vakatarisana nenzara inotyisa. Bazi reUnited Nations Security Council rinoti nzara iyi iri kukonzerwa nemamiriro ekunze uye hondo. MuSudan mune vanhu mamiriyoni matanhatu vakatarisana nenzara nenyaya yehondo. MuYemen umo mune hondowo zvakare, vanhu mamiriyoni mazana nemanomwe havana chekudya. MuNigeria nekuda kwehondo iri kukonzerwa nechikwata chinopfurukidza mwere cheBoko Haram, vanhu vanodarika mamiriyoni mashanu vakatarisana nenzara. Izvi ndizvo zviri kuitikawo kuSomalia nenyaya yehondo iri kukonzerwa nechimwe chikwata chinopfurukidza mwere cheBoko Haram. Nzara inonzi iri kunyanya kuwedzerawo nenyaya yekuti vanopa rubatsiro vari kurambidzwa kupinda kuti vape vanhu zvekudya. Mwedzi wapera, United Nations yakabuda nechisungo chekuti masangano anopa rubatsiro anofanira kubvumidzwa kupinda munyika idzi. Mumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Nikki Haley vanoti United Nations inofanira kuona kuti chikafu chasvika kuvanhu kwete kungotaura pasina chinobuda. Vati nzara inokonzera kusagadzikana munyika dzakawanda. Aya mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika mune dzimwe nyika dzemuAfrica uye muYemen. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Iyo zvinotomboenda kuna Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zviri kuitika paFacebook nepaWhatsApp.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yeVOA Shona. vazhinji vanga vari kutaura pfungwa dzavo pamusoro pekukokwa kwakaitwa anoita zvemutambo uye zvachiita zvekutamba Zodwa wabantu kuti aende kuZimbabwe kuCarnival yeZimbabwe Tourism Authority kunyangwe zvazvo pasati pazivikanwa kuti zvichafamba sei. Regai tinzwe zviri kutaura vatsigiri vedu.
Tina mukoma David makadii tokuchingamidzai pachirongwa muri kupi?
Chipo makadii kuti tiri muJohannesburg. Tinomuona zvakanyanya maInternet. Atingi munhu anosevanhu vechirume vanhu vakawanda vanoda kuona zvinhu zvinoitwa nevanhu vakadzi kana vachifamba vachizviratidzawo runako rwavo asi kwazvino zvinosvika zvekunzi anenge asina kupfeka zvakakwana uku kunorema uku zvakanaka zvamuri kuita izvi vanhu vanobva vazvinzwira kuti zvakashata here kana zvakanaka vanowana rikufuga nekuarira.
Tina mai Hilda Nkomo.
Ndiripo sisimazi emakadiko vasikana. Inini semubereki semudzimai andioni kuti zvine kodzero munoziva kuti hunhu hwedu hwechiafrican especially mazimbabweans kana mwana achikura anofanira kunge achipfeka hembe dzinotaura hunhu hwake. Saka iwewe uenda kucarnival tine mhuri unoda unofarawo nemhuri yako nevana nevakuasha like these days kuti as a family munoenda muri ecampany kuona munhu achifamba akadaro zvinopa hunhu rudzii izvozvo.
Ndinoitwa Rhoda Tinosona, ndiri kusouth africa Kempton Park. Inangwa ndione zviri raiti kosi kunenge kuchiendwa nevana saka vana handifungoti pane zvavangakwanisi kudzidza ipapo.
Ehe, mukoma Layton, tipeiwo pfungwa dzenyu nokuti vamwe vari kushora asi ndaona imi muchinyora kuti aiwa iri ibasa rake, tipeiwo pfungwa dzenyu.
Ine hangu ndinosapota Zodwa zvaangaita kutoro munhu anotsvagira kurarama handiti munhu ari kutsvaga kurarama adoti anything better pazvaanenge achiita.
Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo, tomboenda kune mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati achitiudza nezvemutambo mukuru uri kutarisirwa nevakawanda pakati peDynamo Snake Caps United.
Nhandare iyi ichange ichitamba ngoma yemutambo mukuru uyo unodaidzwa kunzi Harare Derby pakati pezvikwata zvikuru munyika Caps United neDynamo uyo wanga wakamirirwa nevatsigiri vemutambo uyu kwemwedzi yakawanda. Kunyange hazvo vari pamusha mumutambo uyu veCaps United vakwidza mari yepagedhe kusvika pamadhora mashanu panzvimbo dzinogara veruzhinji, chokwadi ndechekuti nhandare iyi isatakura chaunga sezvo zvikwata izvi zviri kubaka moto unotyisa. Mutevedzeri wemurayiridzi weCaps United Fungai Kwashi anoti ari kutarisira nhabvu yemhando yepamusorosoro achiwedzera iye kuti vatsigiri venhabvu vanofarira kuuya kuzofara kwete kuzoita mhirizhonga.
Dynamo iri kutamba zvakanaka stereki, Caps iri kutamba zvakanaka, saka ndinongoti vanhu vose vauye kuzoona bhora veDynamo neCaps vauye vachifara pasave nemhirizhongana kana kurovana.
Murayiridzi weDynamo Lloyd Mutasa ari kubvuma kuti maGreen Machine ari kutamba zvinodakadza achikurudzira vatsigiri vechikwata chake kuti vauye vakawanda kuzobatsira Dimbare kuti ikunde.
Caps United iri kutamba zvakanaka chaizvo uye ndinodairo kuti vatsigiri vedu ndofunga kunyangwe tanga tichiwanawo maresorts akasiyana-siyana vanga vachingouya, saka tiri kukurudzira kuti dai vauya ndivo vanotipa simba.
Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Mugovera Bulawayo City vs ZPC Kariba Hatfield Ground 1 PM, Haumine vs Chicken Inn Hatfield Ground 3 PM, Yada vs Bantu Rovers National Sports Stadium, Harare City vs Cholocho Rufaro 1 PM, Black Rhinos vs Triangle Rufaro 3 PM, Nesondo Islanders vs Chapungu Hatfield, Wande vs FC Platinum Colliery, Shabani vs Ngezi Platinum Stars Maglas. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa mutongo wedare repamusorosoro muKenya wekuti sarudzo dzemutungamiri wenyika munyika idzi dzokororwe. Chii chingadzidzwa neZimbabwe kubva kune chiitiko ichi? sezvongo yadi yapera rikai timbotarisa musoro yenhaudza nhasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoramba mashoko ekuti vaEmerson Munangagwa vakaisirwa muchetura. Amai Rita Makarau veZeki vanoti mimwe michina yekunyoresa vavhoti yapinda munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soko hizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mugela uselo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhlaka 1 kumpandula 2017 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
Nangagwa vakazoda kuti ini ndive neruzivo.
Umnumzana Mnangagwa wayefuna ukuthi ngizwe ukuthi wayehlelwa kuyini, wasethumela udokotela wakhe osemlaphe okweminyaka engamajumi amabili.
Umongameli Robert Mugabe uyakulandula ukuthi omunye wabasekeli bakhe umnumzana Emerson Mnangagwa wafakelwa ekudleni. Unkosazana Thokozani Khuphe kasoze abe khona emhlanganweni webandla lakhe leMDCT ozaqhutshelwa kobulawayo kusasa. Umthethwandaba weSupreme Court kwele Kenya wesula impumela yokhetho lukamongameli olwenziwe ngenyanga edluleyo lapho okunqobe khona umongameli Kenyatta. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Robert Mugabe uqhubekele phambili ngokukhankasela ukhetho lomnyaka ozayo lamhlanje ngokwenza umhlangano eGweru lapho alandule khona ukuthi umsekeli wakhe umnumzana Emerson Mnangagwa wafakelwa ekudleni eze ebanjwe isisu njalo ehlanze emhlanganweni oqhutshelwe eGwanda kumavika sanda kwedlula. Phambilini komhlangano lo unkosikazi Grace Mugabe utshelele phambilini kukaMugabe unkosikazi Grace Mugabe utshelele umhlangano ukuthi abantu bangabophanga besethesa abanye icala lokuloya. UMugabe uthe udokotela kaMnangagwa waya esigodlweni sakhe iState House ezomchasisela ukuthi akula chefu eyatholakala emzimbeni kaMnangagwa. Kodwa wethusele esithi nguye wethusele abathi nguye owaloya umnangagwa esithi uzababophisa. Ke sizwe amazwi kaMugabe.
Umnangagwa vakazoda ukuthi ini ndive neruzivo.
Umnumzana Mnangagwa wayefuna ukuthi ngizwe ukuthi wayehlelwa kuyini, wasethumela udokotela wakhe osemlaphe okweminyaka engamajumi amabili. Wangitshela ukuthi ukudla okufana lenyama kule chefu enjani.
Lawo ngamazwi kamongameli Mugabe awethule emhlanganweni oqhutshelwe eGweru. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxhume ingxethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Njengoba sisazi nje ukuthi umgogo dlane sibisile oluntu sinothi ukaZulu esingathi political integrity vele akalayo oyalama kuMugabe. Uqhakathekile yena akubona ukuthi abe umuntu ochazisayo ukuthi kadlanga ishef ipoison. Kodwa angiboni ukuthi kungethusa ukuthi abantu abaningi besithi bona engxenye engaxoxwa njengomjuru ngoba ubungane bakhe loMugabe lobungane bukaMjuru loMugabe uchiyene. So mbona ngathi mina owakathesi ukhanya ngathi isikhundla sakhe uzakuba lokhu elaso.
Kodwa siyezwa umongameli Mugabe lezinye iziphathamandla sebengani bayaluphatha udaba lona lolu bengani bayagudlisela abaphuma egcekeni ukuthi bakhuluma ngani, sebekhuluma ngobuthakathi. Kungakuhamba njani wena ngokubona
ngileziqiniso kodwa phela asikwazi ukuthi asibe sibwazi ukuthi uhlangothi lolo lwa G40 olutwa khona lohamba lo la umsebenzi mkabe luvele yilo olukhwenjela umlilo wakhona. Kodwa njengoba nje ukuthi ukuze afane ukuthi abe nesibindi ngoba njengomuntu osowalahlekelwa ngumujuru i-Mashonaland and Central akusize kumeqise yini ukuthi alahlekelwe ngumnyangakwa kumidlenzi lemasingo. Kunjalo nje ye i-politics i-politics kodwa nje ukukhwezela nje umlilo okwenziwa i-G4 angibona wathi akusize kusize lutho.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 eseHarare. Ukulwisana phakathi komkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai lomsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe kuzavela sobala njalo kusasa lapho uMakhuphe abikwa engasoze aphatheke emhlanganweni omkhulu waleli bandla ozaqhutshelwa enkundleni ye-White City koBulawayo. UTsvangirai uzakwenza umhlangano lo labakhokheli bamanye amabandla aphikisayo abagoqela umnumzana Walsh Mengcube lomnumzana Tendai Biti bekhuthaza uZulu ukuthi amukele umanyano abazama ukubumba ozanqikilana lezanu PF kukhetho oluzayo. Abazi ngokwenzakalayo bathi inkokheli yebandla le-MDCT eMathebeleland esekela uMakhuphe egoqela umgcinisihlalo webandla umnumzana Love Momoyo lomnumzana Bednico Pepe yena omiswe umsebenzi kuma ngeviki edluleyo kabasoze baphatheke kulumhlangano. Sokulamaxuku amabili ku-MDCT elisekela uTsvangirai lelisekela uMakhuphe. Ingxabano ekhona phakathi kwabo ludaba lokwabelwa kwamanye amabandla izikhundla zokuncidisa kukhetho oluzayo. Umthethwandaba we-Supreme Court kwele Kenya namuhla wesule impumela yokhetho lukamongameli olwenziwe mhlaka 8 ngenyanga edluleyo okwanqoba khona umongameli Uhuru Kenyatta. Umthethwandaba lo uvumelane lamagqwetha omanyano wamabandla aphikisayo ukuthi kwaba lokuqilibezela okukhulu kulolu khetho. UKenyatta wanqoba owayemela umanyano lo umnumzana Raila Odinga ngamavoti afika isigidi esisodwa phose lengxenye 1.4 million. I-Supreme Court ithe kumele kuqhutshwe ukhetho olutsha phakathi kwenyanga ezintathu ezilandelayo. Umnumzana Odinga wamukele isinqomo lesingenjabulo kodwa uKenyatta uthela nxala esamukela kavumelani laso. Ingcwethi zithi lokhu ngokwakuqala ezwekazi le-Afrika ukuthi impumela yokhetho lukamongameli yesulwe lidale lomthethwandaba. EZimbabwe khona umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Morgan Tsvangirai seke waya emthethwandaba kanenginengi ephikisa impumela yokhetho kodwa akakaze aphumelele. Sibuze ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sifanda ukuthi ulubona njani lolu daba lwaseKenya.
Khonokho mbona kuzathwalisa abanye abantu abubuntu ihlangothi enzima kodwa kubuye kuthabisa abanye abathi hayi kutho ukuthi iingatsha zikarhulumente e-Afrika lasekenya kanye zizagcina zitholakala zisenza ukuthi zenze umsebenzi ngendlela efaneleyo ngendlela ephumelelayo. Khonokho mbona kuthabisa abantu ababili abatshiyeneyo kodwa kuqakathekileyo ukuthi nxa kuyikuthi ezinye iingatsha ezifana lezokhetho ezikarhulumente zingathembakali njalo zisenza ukhetho olucina luthiwe umthothanda bakaliqondanga vele ngezonga kuhle lezo hlangothi singakwazi kathi lazi hlangothi esifana le Supreme Court kathi singazi njani ukuthi lazo zazingenelwanga so kunzima kakhulu ukuthi udaba lolusi lucubungile mbona ngathi isehlakalo esinje sizathatha isikhathi ukuthi sazi ukuthi impumela yaso kahle kahle iyini sizantshintshe kanjani indlela okubuzwa ngayo amazwe kwele Africa sizatshintsha kanjani iKenya njalo iSupreme Court yaseKenya umthetho ndaba omkhulu waseKenya uthembakala yini siya phambili khonokho mbona ingane asikatholi information eyanele ukuthi sazi ukuthi kungaba into enzima kanjani siyazi ukuthi lapha emazweni amakhulu afana nakwa-America ama-court ayathukwa nje nangabo President Trump into esifana lazeni ezokuthiwa kawenzi kuhle kathi uPresident Trump uqeda ukuphadona umuntu okade le-contempt of court khonokho mbona ingane mina kwenza ukuthi sibe sesikhathini esinganika simanga kuhle nje ezweni lonke jikelele ngendaba zomthetho ukuthi sithembe umthetho yini kumbe sithembe abakhokheli
ukukhona yini Dokotela Sibanda okungafundwa ilizwe leZimbabwe kusehlakalo saseKenya lesi sinanzelela ikakhulu ukuthi kuhlala kusenziwa ukhetho olusolwa ngabanengi eZimbabwe
ngibona ngani njengoba iKenya iseduze leZimbabwe kangaka njalo kuzwekazi leAfrika ngibona ngani mina lokhu kuyisehlakalo esihle kakhulu ebantwini beZimbabwe abakhanya sebeme ngokuthi sebehlale bebanjwe libandla elilodwa njalo kukhanya ngani ibandla leli liphethe wonke umhlobo wengatsha zikahulumende kusukela emakhothi kuze kuye fike emapholiseni nasemasotsheni njalo njalo khonokho ukuthi kwele Kenya sokube loluhlangothi lwe-government olusikelwa wathi lona ngokubona kwalo hayi oluhlangothi alwenzanga kuhle kufanele kulungisiswe ngibona kuyinto edingakalayo kweZimbabwe njalo nxa ingenzakala kweZimbabwe ingaba yikuqala kwamalanga amahle kakhulu kweZimbabwe njalo lakwamanye amazwe akuze kazi neAfrika
umnumzana Nkululeko Sibanda ucubungula ezombusazwe sixoxe laye esengilandi kunjalo nje amanye amabandla aphikisayo agoqela iMDCT lenhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela iCrisis in Zimbabwe Coalition zezamukele ngenjabulo isinqumo somthethwandaba waseKenya lesi. Uzulu weZimbabwe laye wamukele lesi zinqumo ngembono etshiyeneyo. Zikhona isizalwane ezithi lokhu ngeke kwenzakala eZimbabwe. Asizweni umnumzana Joseph Chuma webandla leZANU-PF exoxa ngalolu daba lo Volta Moyo kanye logogo Makhanye belo Gibbs Dube weStudio 7. UChuma usungula ingxoxo.
Ngokuqala uthi kona kubuye into elomfakazi ukuthi into ayihambanga kuhle mhlawumbe yikho ke kuphume isigoqo esinjalo okwezindawo lapha nanxa besentuthandabeni besiya besehluleka kuyabe kungenxa yakho lokuthi na into yabo abayifakayo ayinasisindo ngoba umthethwandaba wona usebenza ngento ebalulekileyo esegcekeni ayisebenzi ngabogabangagabanga
Sibonisa Silobani ke ecingweni Volta kunjani
kunjani udaba lolo lweKenya luyangichaza kakhulu maybe sekungenye indlela entsha umbono omutsha wama judges awe Africa ukuthi bengazithathi beyingxenye ebandla elibusayo konoko mhlawumbe kuzaba isifundo kwamanye amazwe afana naleZimbabwe ukuthi laba abakujudiciary babekwazi ukuthi bamele abantu ukuthi babe neutral njalo bathenjwe ngabantu bangazenza uhlangothi olwebandla elibusayo
sesilogogo lapha ngeke ngizwe ugogo ukhona ecingweni mbani
ugogo ukhanye lokho kwenzakala eKenya lokho simangele nathi ngapha ukuthi ukhetho ukuthi uyaphindwa eZimbabwe lapha bayajikisa lapha
kwenziwa kuyini gogo kanye khonokho
eZimbabwe lapha kwenziwa la i-corruption yakhona inkulu kakhulu okwana lawo amagqwetha akhona lawo yiwo ale corruption esabekayo uzaphica ukuthi umuntu olecala ukuthi ngalacala ongelacala abe nguyo lecala so eZimbabwe angazi ukuthi kuza kufakwa lunga yini khonokho
pho-ke kulungiswa njani khonokho ke gogo khanye
singathi uNkulunkulu kumbe ngoyongangenela thina sodwa abantu Nga kwethwa inhloko yiwe ngayisiyo umuntu chawa nikhanda. Mina lizemela pha isisu kungaphola.
Hayi kuzima khona boko.
Ikhanda lingazake liphole.
Ugogo Makhanye ube xoxa endawonye lo mnumzana Volta Moyo kanye le siphathamandla seZanu PF mnumzana Joseph Chuma velo Gibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today alethulela lona enkundleni yeFacebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Ozithi ko live talk lamhlanje sixoxa ngokhetho lukamongameli wele Kenya olusanda kwenziwa sikhangela ikakhulu isinqumo somthethwandaba we Supreme Court esalamhlanje esesule impumela yalolukhetho. Kambe kungenzakala lokho eZimbabwe na? Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ilingene kuhlelo. Le Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inani la sebefele engozini yesavunguzane esize lezulu elinengi eseHurricane Harvey esigabeni seTexas esiqintini seHouston khonapha eMelika seliqonge lafika kwaba ngamachumi amathathu la thopa mnemunye 39. Lokhu kwenzakala ngesikhathi izulu selingasani kodwa amanzi aseleyo lokhe eyingozi enkulu ekhukhula izindlu lezimota. Indawo yeClear Creek eTexas yiyo ethole izulu elinengi elingaba ngamasentimitha edlula ikhulu 120 centimeters. Inhlanganiso zabaphathisa ngoncedo kwele Italy zibikwazi sungule inhlelo zokufundisa abensundu umsebenzi wokufuya inyosi emhlubulweni we-Sub-Saharan Africa. Babe sebedingelwa umsebenzi emapulazini amakhulu afuya inyosi kwele Italy. Amaqembu aphathisa ngoncedo anjenge-Oxfam athi izibopho zokuvimba abensundu ukuthuthela ngobunenge emazweni ase-Europe sezisiba imigoqo ekutholeni izisebenzi ezenelisa imisebenzi enzima. Ozithi uyinkosi yamaNdebele umzilikazi wesibili umnumzana Rafael Khumalo ubotshiwe lamhla esetheswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende kamongameli Robert Mugabe. UKhumalo ubotshwe ekuseni wamiswa wasiwa enkambeni ye-Law and Order kobulawayo ngemva kokuba amapholisa ekutuze endlini yakhe ePardonest esithi adinga ubufakazi obukhomba ukuba ufuna ukufeza injongo yakhe yokugenqula uhulumende. Kodwa kulalutho oluthole ngamapholisa. Asukeke lapho ahamba laye enkambeni yeCentral emfake izankosi. UKhumalo ukhangelelwe ukugcotshwa kumaviki amabili azayo lanxa kulabanye abakoKhumalo abakhononanga lokhu besithi kayisuye omele abe yinkosi. Sixoxele sikhulumeli sakhe umnumzana Greta Svanda ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngaleso sikhathi kusenzakala lokho umzilikazi wesibili ubevele eselomeli wakhe engingayithi yiloya. So umzilikazi wesibili ubengaselalo kade selukhuluma, iloya yilo kade selikhuluma lapho. bathi kona bona bazama ukudingikala lelo elokugengula uhulumende ekugcineni basebesithi bona hayi abakatholi lokho akade bekudinga ikho ke hayi angabuyela ke endlini yikho ke ukumkhupha abamenze khona ke ungangezwe uStanley Raphael Khumalo uKing Mzilikazi 2 kade singikhuluma senze nje usephumile usebuyela endlini yakhe akazi kumbe bazamlandela futhi kodwa bajike ukuthi khona bona bazama ukudinga lelo cala elikhona ukuthiwa khona ngelokugenqula uhulumende abanye bakhona bakhulumile khonapho bathi bona no ubuye uyakwazi ukuthi ukuphakamisa iflag khona kule enye iflag kulicala yikho ke yena wasesithi how kanti kathesi amaflag la njona kule yena e-police station lapho ephaphayo la yena le Zimbabwe kambe kulicala yini ukuthi mina libe le flag njona lingamapholisa kulicala yini ukuthi Dynamo zibe le flag kulicala yini ukuthi Highlanders zibe le flag so icala lelo asilizwisisi ukuthi icala elilitshoyo ngeflag kuyini so it was actually in passing bekhuluma besenza njalo okutshengisa ukuthi behlulekile ukuthi bathole lelo cala kade bezama ukuligaya
kukhona yini okuke kwenzakala phambilini okungakhomba ukubana bebevele behlose ukumbopha
mhlaka 19 baba kuyona le inyanga esiyiphethileyo izolo babuyile bebaningi bedlula kubo 40 belezimota ezingu-4 belezinja babuya futhi beqala kujurawo yakhe abasamtholanga so asikwazi ukuthi ingqondo yabo izingeyani kodwa sesikubona ukuthi kujengisa ukuthi khona lokho abakwenze mhla kuyikulandelela lokho ababekwenze mhla ka 19 bezongena lapha ekhaya beseqa le jurawo okuyinto embi kakhulu esiyisolayo kakhulu ukuthi uhlukuluzelelwani uMzilikazi wesibili yini ehlukuluzwa kanje yinto esithethe kabi kakhulu ba
umnumzana Greta Spanda isikhulumeli salo ozithi uyinkosi yamandebele umnumzana Raphael Khumalo ubexoxa ecingweni lo Chris Gande ekobulawayo Womgcinisihlalo wekomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission unkosikazi Rita Makarau uthi imichina yokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo eyamabiometric voter registration kits engamakhulu amane isifikile elizweni. Imichina le ithengwe kunkampani yakwele China iLuxton Group. IZEC ikhangelelwe ukuthenga imitshina le ezinkulungwane ezintathu yokusebenzisa kuhlelo lokubhalisa abantu ukuthi babe kuluhlu lwabalelungelo lokuvota. Ithengwe ngendleko yezigidi pose ezingamashumi amahlanu zamadola i-$47.5 million. Kodwa iZEC isenelise ukuhlawula izigidi ezintathu lengxenye zamadola kuphela i-$3.5 million. Umakarau uthi sebezahle baqale ukufundisa abazafundisa abanye ngokusetshenziswa kwalemichina ama-master trainers kusukela ngomvulo. Limpela viki kulomhlangano omkhulu wamakholwa esiKristu adabuka eZimbabwe asehlala eMelika edolobheni leNew York. Lomhlangano ngomanyano wamakholwa akhonza enkonzweni ezehlukeneyo zesiKristu ezigoqela ezaziwayo ezinjengamaRoma, amaMethodist, amaAnglican, amaUnited Methodist, amaBrethren, abeChurch of Christ, abeBaptist, abeLutheran, lamanye amanengi, amaPentecostal, obizwa ngokuthi Christian Fellowship International. UPraxedis Jeremiah weStudio 7 ubele thuba lokuxoxa lomfundisi Dale Gurajena wenkonzo yeFortress of Faith Tabernacle ongomunye wabafundisi abakulumanyano.
Igama ngumfundisi Del Gurajena, ngikhonza Fortress of Faith Tabernacle, ngilapha eBrooklyn, New York. Ngize eMelika inyaka ka 1998 ngo July bengilokho ngihlala lapha e Brooklyn, New York, ngikhonza e Fortress of Faith Tabernacle.
Uze lapha usungumfundisi vele kumbe ufundele ubufundisi so lapha eMelika?
Ngize lapha sengingumfundisi, ngifundele ubufundisi eHarare e-college bese Glenora ngalezo nsuku, kodwa khathesi isise Hatfield, ithwa yi-Pan African Bible Institute eseHarare.
Uze lapha nje kwabakhuluma ulimi lwesiNgisi, uchumayela ngesiNgisi kumbe ngesiNdebele?
Ngichumayela ngesiNgisi ngoba abazalwana abaningi sikhonza labo ngabalapha eMelika, abanye ngabantu abamnyama abalapha eAmerika ababizwa bethwa ngama-African Americans. Kodwa silabazalwana abalutshwane abavela eZimbabwe abakhuluma isiNdebele, abanye bakhuluma isiShona. Ma kungaba nemfa siyahlangana sihlabela ngezesiShona langesiNdebele, sichumayela ngesiNdebele nangesiShona.
Ngizwa uthiwa selabumba umanyano kumbe lawo esiwangena kumanyano lowo olomhlangano omkhulu. Ungasichasisela ngawo umanyano lowo kanye lomhlangano wangkhona okhona ngapho ngase-New York?
Umhlangano ubizwa kuthiwa yi-CFI, Christian International Fellowship. Mina ngijoyine sokule minyaka emibili yimemba yalo mhlangano. Umhlangano okhulu sibili ngoba kubuthana abantu nge-Labor Day weekend eyenzakala beginning of September. Ku-Labor Day weekend abantu abaseZimbabwe bayabuthana bevela kuwo wonke ama-states. Abanye babuya bezela eZimbabwe, abanye bazela eCanada, e-UK, bezobuthana ukuzokhonza. Njalo kuyabe kulabantu abakhonza ama-churcha achiyeneyo, abanye abe-Methodist, abe-Reformed, abe-Brethren in Christ, ama-Catholics, lama-Pentecostal. Bonke bayahlangana, sihlabela ezakithi ekhaya, sikhonza iNkosi kanye.
Ochumayelayo lonyaka ngubani?
Kuyabe kulabachumayela abaningi abachiyeneyo abavela kuwo wonke ama-states amaningi. Abanye babuya bevela eZimbabwe bechumayela. So kuyabe kungela umchumayelo yedwa. Kuyabe kulabachumayela abaningi ngoba kuyabe kule-conference kulama-states amaningi.
Ungabakhuthazani labo abangakangeni kulumanyano ukuthi ume njani? Unceda ngani sibisibili?
Lumanyano uyabambanisa abantu, uyanceda kakhulu ngoba abazalwane bayabambana kungakhethwa ukubana umuntu ukhuluma isiShona kumbe ukhuluma isiNdebele kumbe ukhonza iKhatholiki kumbe ukhonza ngapi. Bonke abantu bayabuthana nje sibuthanela ukukhonza uNkulunkulu ngoba sonke siyabe sithemba uNkulunkulu. Njalo ngoba sikhashana lasekhaya, ma sihlangana njalo kuyasikhumbuza ekhaya. Njalo kunceda abancane laba abakhulele lapha abangakwazi i-culture yethu.
Ngizwa njalo ukuthi abesigodlo sommeli weZimbabwe ngaseMelika bazabe bekhona bencedisa abantu ukuthi babhalise ama-passport?
Ye, bazabe bekhona bezele Washington DC benceda abantu ukubhalisa ama-passport nemibuzo abayabe belayo. Abantu abanye balama-passport awa-expireyo, abanye abasela, abanye batshontshelwa ama-passport, amanye alahleka. So ma bebuya banceda abantu ukuthi bathole ama-passport. So bazayenza konke ama-fingerprint lokufila amafomu nokuthatha imbadalo zabantu and then bebe sebehambise ekhaya ukuthi abantu belungise ama-passport.
Umfundisi Dale Gurajena ngwenhlanganiso ye Christian Fellowship International. Zindala zombili ngempela viki phakathi kwe Cape United le Dynamo se National Sports Stadium emdlalweni obukhangelelwe ngabanengi. UPraxis Jeremiah usipha loluda.
Lanxa iqembu le-Caps United likhwize imbadalo yokungena egedini ukuyabukela lo mdlalo isuka kumadola amathathu isiya kwamahlanu, $3 isiya ku-$5. Lokhu kubikwa kungasoze kwehlise inani lababukeli ngoba umuntu wonke ubheke ngabomvu lo mdlalo ezimisele ukukhokha leyo mali. Amaqembu omabili asele midlalo eyisithupha ilandelana enganqotshwanga. IDimbare isile mihlomelo elishumi lasithupha 16. Uthi makepekepe yona isile chumilane 14 Ngakho ke zindala zombili phakathi kwalamaqembu limpela viki lanxa nje iCapes United ingena kulomdlalo ingelabadlali bayo abalohlonzi abathi uRonald Fumbizayi osewayadlalela kwele South Africa lo Abbas Amidu osewayadlalela kwele Tunisia kuthi uDominic Chungwa osekujezisweni ngokumiswa ukudlala imidlalo ethile ngemva kokunikwa ama yellow cards amathathu.
Siyabonga kwanelo kwalamhlanje isikhathi kasisavumi mthwakazi omuhle olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.